A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, June the 15th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on the Women's Roundtable, we're talking about the skyrocketing prices of basic commodities as the local dollar continues to fall against the greenback. One United States dollar today is selling at Zimbabwean dollar 6,400 or more on the Reserve Bank of Zimbabwe foreign exchange auction floor, and between 8,000 and 13,000 Zimbabwean dollars or more on the parallel market. As the state of the economy continues to decline, economists are urging the government to engage stakeholders and come up with long-term solutions to rectify the situation. Reuters reports that a loaf of bread today costs between 10,000 and 15,000 Zimbabwean dollar. Nasi tiri kutarisa mamiriro akaita upfumi munyika apo veruzhinji nyanyamadzimai vari kuchema-chema nemakwiriro ari kuita mitengo yezvinhu muzvitoro. Izvi zviri kukonzerwa nekudo na kweuremu hwemari yemunyika zvichienzaniswa nemari yekunze. Captains of industry met in Harare today in the CEO Africa Roundtable, at which they urged the government to dollarize the economy or risk closing down some businesses as operational costs continue to escalate. The CEO of Africa Roundtable, Oswell Bima, called on open dialogue with the government to discuss the way forward. He speaks with Studio 7's Tobias Madzingwa on why his organization decided to have today's meeting.
Tiri kutya kuti patiri kuenda makambani akawanda anogona kutadza kusvika gore rinouya, nokuti zvazviri izvozvi idemo chairo riri muhuro nemakambani atinomaneja kunzawo. Saka taita musangano uyu kuti titaridze hurumende kuti musha uri kutsva, ende musha zvo uri kutsva haudi kuti hurumende inge iri yega. Isu tiripo kuti tinge tichitaura nehurumende tichivaudza chaizvo chaizvo zviri kuitika pasina anonyepera mumwe. Maona zvimwe zvataurwa ndezvokuti izvo kunyange kuine mitemo inoita kuti mabhizimisi anga achiita mabasa zvakanaka, kunofanirwa kuiswa umwe mitemo yekuti vehurumende vatadza kuisa basa vanofanirwa kuitwa sei. Nokuti nguva yose tinoona kana vari pamisangano yavo yemuzvematongerwo enyika vanodeedzera kuti mabhizimisi ndimi muri kuita mhandu dzehurumende, zvisiri zvinhu zvinenge zvinogamuchirika zvakanaka, nokuti vanhu vehurumende vese vashandi nevanhu veZimbabwe, whether ari munhu odinga munhu semunhu kana kuti iri kambani. Saka havana kodzero dzekuti vanga vachiita kuti vanga vachibudisa vamwe mukati meZimbabwe, mukati memaitiro. Saka tiri kuti isusu kuti zvinake, ngatigarei pasi ngationei chinhu chimwe chete, ngatigadzirei chinhu chimwe chete. Hazvinaki kuti mumakore gumi vanhu veZimbabwe vatadza kurarama zvinoendeka pamusaka pekuti hurumende yatadza kugadzirisa hwaro hwakasimba hwemari.
That there was the head of CEO Africa Roundtable, Oswell Bima, at today's business meeting in Harare. Tobias also spoke to the former finance minister and CCC member and Harare East parliamentarian Tendai Biti, who highlighted the need for the country to dollarize. Let's hear what he had to say.
Tonga muna 2019 vakabvisa US dollar vachidzorera Zimbabwean dollar, asi Zimbabwean dollar rarambwa nevanhu. Zimbabwean dollar rabva radonha kunyanyanya muna May, iko zvino exchange rate yakuma 12,000, chingwa chakuma 15,000, doro chairo koti neblack label yakuita muma 18,000. Saka zvakakosha kuti tichidzokera US dollar, vadollarize as a transitional currency, tichimbobata chinhu kuti vanhu vemuZimbabwe varegere kusafa. Asi ndataurazve zvakare kuti chikonzero chiri kuita kuti mari yemunyika inoiderere inyaya yekuti hurumende iyi inodya mari, inopinda mari, inodya mari ngemishongo yemusana haina inodzipa chirungu fiscal discipline. So kana mukachinja currency, nyangwe mukaisa Chinese renminbi, nyangwe mukaisa Indian rupee, nyangwe mukaisa euro, nyangwe mukaisa British pounds, as long as imine hurumende inodya mari semishongo yemusana, currency iyo inongodonha. So ndataura kuti yes, zvakakosha kuti tiende kuzim dollar as a temporary solution. However, kana tisina kuaddressa root cause, chikonzero chiri kuita kuti currency yedu idonhe, hapana zvatinenge taita. So zvakakosha kuti tive nevatungamiri vanochengetedza mutemo, vanochengetedza maproperty rights, vanoliva within our their means. Zvandaimbotaura pachirungu nguva iyi kuti let's eat what we kill. Tikasadaro hapana kwatiri kuenda. So it's a governance issue. Mabatirwo enyika ndo aita kuti nyika iende kumawere, kwete kuti nyika haina kupfuma, kwete kuti nyika haina upfumi. Mabatirwo enyika, in other words, it's about the players and the actors, not the structure.
That there was former finance minister and CCC Harare East member of parliament Ndaibiti in Harare. Mumwe musikana wechidiki anogara kuchitungwiza uye achizvishandira muzvare memory bere vanoti zviri kuoma uye bhizimisi ravo harisi kufamba zvakanaka. Pari zvino nekudonha kuri kuita mari, mutori wedu wenhau Studio 7 Tobias Mudzingwa aita hurukuro namuzvare bere. Regai tinzwe, let's hear what she had to say.
Ndinangoti kukwira kwemaprices kuri kutoti affecta nesuwo vanogadzira mota, because mapatsi ataijaira kutenga nepraisi iri pasi, izvozvo ukazonomatenga nepraisi iri pamusoro kuti udze kastoma kuti achinhu chaizvo ndakambochitenga last year mbiri cha $10 izvozvo chakuita $15 umwe ananga akutofungwa kuti waita se wamubira, handiti muri kuona. Saka zviri kutoti affecta zvekuti nyange isusu nyange pakuchajawo makastoma eduka kuri kutonetsa, nekuti kukwira kuri kuita zvunhu zviri kutoaffecta, nekuti neno ndefanira kuti ndikwidzewo praisi yangu pa in terms of kana labor nee ndichitira pakugadza kwanee ndichiita ndofanira kuti ndikwidze. Vati kuti ndikati ndikwidze kwacho praisi yacho, vanhu havasi kukwanisa kuibhadhara futi mari yacho iyoyo. Saka unoramba wakatostika papraisi iyoyo yekumasure, but zvinezvi zvitondiitsisa los, nekuti handichakwanisiwo kubhenefitawo, handichakwanisiwo kuti ndikwanisiwo kuzvibetserawo semabetsera andaisimboita kudhara. Saka kutokwira kwemapraisi kukutoti afecta zvisingatomboiti.
Saka muri kuzvigona sei sisi kuti murambe muri afloat, bhizinesi risadhakwe risavhare?
Ndingangoti nyaya iripo sekutaura kwandaita kuti mabema kuramba ndichimaintaina customer base yangu, kandekwekuti customer ikauya chito chemachema, neno ndiri kuzviunderstandawo zviri kuitika munyika kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, tese zvinhu zvakatotiomera. Saka neni ndiri kutozviunderstanda kuti customer ikauya ikandaurawo shamwari hone ndirati undigadzire mota, mari handina ndombokupa, ndinongogashira ipo paita se payandipa kuti ndisavhiringana nemakastoma kuti ndoti handipe mari yangu yakakwana. Go ndikati ndipe mari yangu yakakwana, customer yacho ndisina kwairi kuiwana mari yachoka, ndakutodzinga customer. Saka maitira andiri kuita kune makastoma angu kuti ndokuti ndipewo ipopa kuti neno ndikwanisewo kubetsereka, iwonewo ukwanisa kubetsera, tese todini, tese tikuziva kuti zvinhu hazvina kutimira zvakadii zvakanaka.
That there was a young female mechanic memory bere speaking to Studio 7's Tobias Mudzingwa in Chitungwiza. Tobias also spoke to dressmaker Mai Tadana, who says business is continuing to decline. Let's hear what she had to say.
Kukura kuchazvinhuka kuri kutatidzosera kumashure, nekuti tikada kutarisa iko zvinoizvi unoti nhasi wachaja kastoma wamuchaja kana kuti wamuudza kuti ndikukutengesera trouseri vane $5 asva $5 kune kastoma wakusvika wakwana jira pamwe pamita raakutoita kana $3 rakwira, iwo kastoma watoichaja nechekare kuti uchiti watenga jira wodzoka uchimuchinjira praizi kunowa zvigude, zviri kutoti afecta zvakanyanyisa. Ende machira acho ari kukwira shinda, mareflector asinoshandisa zvese zviri kukwira zvakanyanyisa. Saka I can find out kuti vanhu vanozopedzisira vakungoprioritisa chikafu kana nepekugara, zvekupfeka izvo vanenge vakutombosiyana nazvo, zvozvodzosera basa redu kumashure. And also kunetsa kuri kuita magesi kunotidzosera kumashure zvekare, nekuda kwekuti customer akakudza kuti ndikuda zvinhu zvangu musefrite, iwo ukaona kuti basa rachona handisi kukwanisa kuripedza nekuda kwekuti magesi aenda, paunozoda kumupa zvinhu zvake anenge akomplaina kuti mari yandakazotenga chakati ndakazoshandisa nekuda kwekuti magesi anenge achidisturba ndanonoka kumupa zvinhu zvake. Saka nyaya iyoyo yemagesi kudzosera kumashure, asi kunyanya nyaya yekukwira kwezvinhu, basa radzokera kumashure. tanga tisingambocheme isizo vanosona isa tasingambocheme kana especially zvevizvinga ichango taiziva kuti matrix dzaanotengwa ende unenge unogara une marowe machira mumba uchisona batiko zvinezvi kuti uritenge rwoo racho naari kudhura hazvisi kana kutongokwanisika.
And Titi Mashavave, a hairdresser who operates from her home, says business has definitely slowed down. Let's hear what she had to say. And Tobias also spoke to a vendor, Success Samupambi, who cried foul over the depreciating dollar. Let's hear what she had to say.
Alright, shun like shunira it, especially in Marriott. It's just no chanda ni ma bond kunyanya, pete ni ma shiz. So it's like every day, rate no change. Kana rate ya change, chini jamu chanda tu bond, mangwana chini mka chanda, chini ndo kuti rate ya kwe. Kana chamu mka chanda, ma customers ida kanya, wana vichu bond. Chanda, aku to kano kabuja from 100, chapa 100, chapa kama sauce, akatika sike.
That there was a vendor, Success Mupambi, in Harare. And meanwhile, in Rurankai, villagers are also complaining of the high prices of basic commodities. One shopkeeper, Sipati Siwe Mabena, told Studio 7 reporter Noctula Tlamini that it is now difficult to order goods as the prices continue to change.
Okay, katesi likweze intengo zenu kuyini elingasitshengisa khona kungumzekeliso wezinto elizikwezile esitolo senu leso. Wena ama rates ekhansilini ebelikhuluma ngawo alibulala okunganani intengo banele ibhadalayo ngomnyaka?
300 nisa esiyibhadalayo ngomnyaka. So hayi imali esisikhama kakhulu ngoba akula business.
Kuyini elikufisayo?
Sifisela ukuthi ngabo nabasivela kuphela ukuthi basehlisele khonokho ngoba ngabe kweza ngemali yona le singalayo eZimbabwe bekweza imali emazweni babe sithi siyayithatha.
That there was shopkeeper Sipati Siwe Mabena speaking to Studio 7's Noctula Tlamini in Rurankai. Now, let's take a short break. Please don't go away. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
And for those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, so go to at VOA Zimbabwe. And tonight on Live Talk Women's Roundtable, we're talking about the Zimbabwean economy and the depreciation of the dollar, which has been hard hit by inflation. To discuss this issue, we are joined by Ms. Chennai Mutambasere, a development economist based in the United Kingdom. And we also have a workers' rights activist, Rumbi Choto, and also Ms. Evanice Munando of the Female Students Network in Zimbabwe. Welcome to the program, ladies.
Good evening.
Thank you. How are you? Good evening.
Hello. Thank you very much. I will start off with our Skype guest, Ms. Chennai Mutambasere. You heard what most of the women, especially the young vendors and also just women doing the ordinary work, were saying about the kind of issues that they're facing in the country at the moment. As an economist, what does this mean for the day-to-day life of a Zimbabwean?
I mean, life for Zimbabweans at the minute is extremely difficult. We are seeing that statistically, we are being told that nearly 49%, I think about a few months ago, are actually statistically in extreme poverty. So you can imagine with what is happening now that those statistics are actually worsening. I know as of the beginning of this week, we were told that there is the price of a consumer basic basket of basic goods was around $150 for a small family. And at that time, that was just over 1.5 million. So you can imagine this with this devaluation of the dollar, with continued inflation of prices, because what we are actually now seeing is that as much as the Zim dollar is devaluing, but also we are in hyperinflation. Mm-hmm. And as of Monday, our inflation was being recorded by the Hank Index as over 1,000%. So we're in hyperinflation mode. So it doesn't really matter even anymore in terms of US dollars, in terms of the Zim dollar. Things are just extremely expensive in Zimbabwe for the ordinary person.
Thank you very much there. Please stay on the line. I'll now go to our guest in Zimbabwe. Ndotanga nemi Muzvare Rumbi Choto, vanorwira kodzero dzevashandi. Mungatitsanangurira kuti zvakamira sei kumusha pari zvino. Tiri kuona zviri kutaurwa naSisi Chennai vachitaura ivo mamiriro akaita zvinhu panyaya yehyperinflation nezvimwe. Imi muri kuona zvakamira sei?
Vashandi and also the Magi in Zimbabwe. There are people who are married in Kowedo, Zimbabwe, and Dola. And you can start my father's age cover, my hospital, transport, my basic commodities, Jesu Jacongo Chazba in foreign currency, Ugunga in the US dollar, Kana Magan. A record coaching the FD. Is not my Russian. We are not in poverty. The situation is bad. The internationalization of Africa is a system of machine driven mass. You could say that my Akasara Asim Makasa. The Katakura Shanda, but in formal jobs, which is why I'm Kurama is promoted in the tradition yedu, nekauta yedu, inakitora, kwa chuchina chile kamo. Saka, chiri mazimai kutitise kubatebo kwa wanahedu, chaka chukomera, nekuti maria chukutamira, kusho, chukare, maria ahifu, and I'm going to have to go back to that I'm going to be a
scholar.
Because my society is a master in class. You know, leadership.
Coming to you now, Evanice Munando, you are with the Female Students Network Zimbabwe. What are you seeing on the ground? Because I was speaking to a lot of parents, prior to coming here, and they were saying some of the children are actually dropping out of school because they cannot top up, the school fees that's needed now. Please give us your view.
Yeah, thank you very much. You know, the situation that is on the ground currently, if we are talking now about young women, female students, and education, it's very sad because we do not get time for a breather. You know, I'm just reflecting from the COVID-19 pandemic.
Uh-huh.
Where students were deprived their rights in terms of accessing adequate education. Now, this poverty thing, the high skyrocketing of prices is also affecting school fees. The tuition fee has dismally gone up. And in terms, if not matching, in terms of the services that the students are getting, I'm talking about even the quality of teachers that they are having. They are also affected by the day-to-day expenses. We are talking about even transportation, moving from point A to point B. It seems like the fuel is living, reason. But in terms of how you can balance between the day-to-day activity versus the employment, it's something that is very tough. And really sure, the students are dropping out. And even organization has received quite a number of cases where students are saying, they are seeking help for us to pay them fees. And it's unfortunate because even as an organization, we are also affected by the what's going on in the country. So school fees is raised. And you know what? We cannot even blame the schools. We cannot blame the universities. Why? Because in terms of administration, they also require the same thing that we require at the household. So it's a double-barreled situation where we can't point a finger to say why fees is risen. Because honestly, I'm just thinking for those students who are at a boarding university or a school. They need the uptick, they need the offer. But now, because the university is not living in isolation, it's a chain of problems that is happening. But now, there's little attention there that is being paid to that problem. That is continuing to recur. Out of control.
Thank you so much. I have a caller. I understand I have a caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, Makadi, and you?
I don't know what I'm going to say.
I want to. What did you tell on an app?
Nah, it's young, Miko.
Hey, Mukoma, tunaona kuti imi mataura imi kuti makaenda kuuniversity asi parizvino muri kuita basa rekutengesa nyatsotsanangurai kuti zviri kufamba sei muri kuona sei nyaya iri kuitika iyi panyaya yemaprize nezvimwe?
Maprize nezvimwe hakunyanya kutikirira pakazi mazuva ano. Tikatarisa hazvina kutangira panhasi. Tikatarisa ishu yekukwira kwemari yedu yemuzimbabwe kwakawedzera nei pakatanga COVID-19. Zvinhu zvakambooma nekuti activity yedu yevhendimu yanga yakaisa mavhenda tisati tikabuda. chadaro chaka kwanza kuchichete kiwane maloon shots anokwanza kuti pamari tamu pamari vati pamari kudaro kuti tichiwa badhara manje nemamirira akaita zvino zviri kutiremi.
Saka pa mukoma mikoma taura imi kuti makaenda kuuniversity makaverenga zvipi uye zvichi chakazoita kuti mufunge kuti regai ndipinde hangu mumigwagwa ndiite zvokutengesa.
Kuchikoro ndakaita local academy. Ndakapedza gore rapfuura. Ndadaro mabasa awo asati tawana ndikati hazvindaiti here kuti ndifane kuti kutengesa. Ndaka ndichiwanawo chiraramo. Ndo zvakaita kuti ndipinde mukutengesa kwezvinhu.
Saka mukati imi pazuva muri kukwanisa kuwana mari yakadai yakadii uyezve munorarama here?
Ya, pazuva tinokwanisawo kuwana mari iri nani, tinokwanisawo kuita $30. Kurarama kwanguwawo kungoshunyaidza shunyaidza asi kuti ndione pundutso yebhizinesi ane mamiriro akaita mari ndinganyetsa zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Aiwa, tinokutendai mukoma, tichakunda miko vanova ivo vanotengesa mumigwagwa asi vari graduate. Muve nezuva rakanaka. Thank you. Let's now go back to our Skype guest to just, you know, tell us what the way forward is. You are, you know, the development economist. If Zimbabwe were to come to you and say, okay, how do we improve this? What would you say?
Well, what the government, and I speak to the central bank and I speak to the treasury through the Ministry of Finance, what they really need to stop doing is a continuation of these policy releases, these policy pronouncements that really are doing very little. In fact, they are doing the opposite of what they say they intend to do, which is to rescue the economy. So we need to start becoming a bit more predictable and a bit more transparent from a policy perspective. What should be in those policy statements? We need to dollarize as soon as yesterday. We were saying this in 2016 when the bond notes were introduced and printed, that the government really, what they were doing, they were setting us up for what we are seeing today. And we've been saying this to them time and time again. Let us dollarize, because when we dollarize, we know what money is in the economy. We can back that up, perhaps using our gold reserves. And, you know, we have a place to start. And whether you're a business person, whether you're an employee, you know that you're earning your money in US dollars. You can plan. You know, if you are going to buy, I mean, the Minister of Finance recently said, look, you can now import basic goods and there's no tax on them. Effectively, that's admitting that we need. So how are we going to import? It's very nice being told that you don't have tax. But if you recognize the need for us to be importing basic goods, then clearly you recognize the need for us to be having foreign currency. So
Thank you. Thank you so much there, Ms. Chennai Mutambasere, who is a development economist, but unfortunately time is not allowing us to come, you know, to further speak to her. I wanted to just give a short, brief time to those in Zimbabwe. Ms. Munando, your last word, 10 seconds, and then over to you, Ms. Choto. Go ahead.
Yeah, I think what we need to do, I agree with the previous speaker, let's dollarize, because it's not making in terms of the prevailing rate, the black market rate. You know, we are in a full of confusion because we don't know what is really going on in the country.
Thank you. And Ms. Choto, please round off.
Thank you. Yekare, PNF, ine platform yekupitika yeishandisa zvakanaka isisemeba.
Oh, thank you so much there, Ms. Choto. Unfortunately, time is not on our side. You know, it goes so fast, and that brings us to the end of our show. We'd like to thank all our guests and, of course, you, our viewers and listeners at home. We're signing off in Washington. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying have a very good night, Zimbabwe.